Mare kwanga yakwana bati payese ndanda short sa dollar. Mbuya vagere apo vari kuda dola andinga bise dola mondi pachaka wora ndoita mashura amusati mauona ndinga vandiri skola musandi batakola chakuda mabondi pamusoro pe dola chakura chaiti gutsa chingwa che dola chinova chakarera esema footballer waiti fila kana pani vai controller cherova ne madisorder ema bipolar pasivisi vaiziva paitodiwa dola rinopisa dola usapikisa dola lega utenda mutemo haubuke dola
lovers enjoy it.
Kupinda tonas nekudzoka idola handina change wangu chingondi blikasha ndine luggage da ukesha package ndikashandisa yese ndinobuda mbudget mukira kubasa jongweri satira kukurudza uri mukorokoza enda uno umburudza unova ona vachidzana nokupururudza wapindira pasaya nevhiri uchikungurudza saka munhu wese ari kutsvaga dola rikashota dola rinomusa zvinhu ngebona ndaimba neshona oskidiona pakatiza jona ainotsvaga dola saka munhu wese ari kutsvaga dola rikashota dola rinomusa zvinhu ngebona ndaimba neshona oskidiona pakatiza jona ainotsvaga dola skwedera imudhuze brahmani mari ndochikero maremera majamani ukangoburitsa mafiga zvimoko zvinoshaya pekutsika mumwoyo mavo unenge wariga puo machiga wani munhu wandakadzidza ane mari refu kupfuura dzinza pakazoita anonzi anoremera pauro haiwa ndege vanenge vamukwidza kungomupakadhi namba mari anoipinza usagaya uri kumuridza inyaya yedola yaita vadaisona vachabatika panzvimbo nevaya vaichona foni wajusa dola saka chifona ungaitwa gamba nevaya vaisona usina dola unopinda manyuwari mabasa epamba munoita shamwari ahuwa nenguva yekunyutura zvimoko kubuda 10 fanika bainari saka munhu wese ari kutsvaga dola rikashota dola rinomusa zvinhu ngebona ndaimba neshona oskidiona pakatiza jona ainotsvaga dola saka munhu wese ari kutsvaga dola rikashota dola rinomusa zvinhu ngebona ndaimba neshona oskidiona pakatiza jona ainotsvaga dola vagere apo vari kuda dola andinga bise dola mondi pachakaora ndoita mashura amusati mauona ndingava ndiri skola musandi batakola chakuda mabhondi pamusoro pedola chakura chaiti gutsa chingwa chedola chinova chakarera esema footballer waiti fila kana pani vaikontrola cherova nemadisorder ema bipolar pasivisi vaiziva paitodiwa dola rinopisa dola usapikisa dola lega utenda mutemo haubuke dola
lovers enjoy it.
Kupinda tonas nekudzoka idola handina change wangu chingondi blikasha ndine luggage da ukesha package ndikashandisa yese ndinobuda mbudget mukira kubasa jongweri satira kukurudza uri mukorokoza enda uno umburudza unova ona vachidzana nokupururudza wapindira pasaya nevhiri uchikungurudza saka munhu wese ari kutsvaga dola rikashota dola rinomusa zvinhu ngebona ndaimba neshona oskidiona pakatiza jona ainotsvaga dola saka munhu wese ari kutsvaga dola rikashota dola rinomusa zvinhu ngebona ndaimba neshona oskidiona pakatiza jona ainotsvaga dola.